Israeri. Mubhaibheri mune zvitsauko zvakakosha zvakawanda. Chitsauko 32 chaGenesi ndechimwe chezvitsauko zvakakosha. Muchitsauko ichi tinoona kushanduka kweupenyu waJakobho. Kunyangwe Jakobho aikanganisa, tinoona isu kuti Mwari vaimuda. Ichi ndicho chikonzero chatinopiwa seyambiro yekuti tisakurumidza kutendeka vanhu tichiti uyu muKristo, uyu haasi muKristo. Pane vanhu vakawanda vasingaratidzike sevaKristo pamaonero edu nepanyama, vandinofunga kuti pamberi paMwari maKristo. Jakobho uyu anova chapupu chaMwari munyika uye mumuviri waMwari pano pasi, chapupu chisakarurama. Hazvigoni kuti aramba achiita zvinhu zvinoshoresa Mwari, naizvozvo Mwari vanoona zvakakodzera kuti vamutwasanudze. Mwari vanomuremadza kuti vagone kushanda naye. Unozviziva here kuti kunyange isu vatendi Mwari vanotiranga? Mutsamba kuvaHebheru chitsauko 12 pandima 6, tsamba kuvaHebheru chitsauko 12 pandima yechitanhatu, shoko raMwari rinoti Ishe anoranga uyo waanoda. Iyi ndiyo nzira yaMwari. Mwari vanoranga nemutoo uyu. Jakobho akawana chidzidzo muupenyu chekururama kuburikidza nemuchikoro chematambudziko. Rabhani ndomwe wevadzidzisi vake. Zvakamutorera makore makumi maviri kuti apedze zvidzidzo zvake. Rabhani akamushandurira zvinhu kagumi. Pese paishandurwa zvinhu, Rabhani ndiye aibuda akakunda Jakobho achinyunyuta. Jakobho upenyu hwake hwakanga husina kumupfavira. Tinouya zvino pamuedzo waJakobho. Mwari vari kushanda muna Jakobho sezvo Jakobho achifanirwa kuvamiririra muutsvene. Pakuvamba, ndinoda kutanga nendima inotevera. Ndima iyi inobva mubhuku ramuprofita Isaya chitsauko 40 pandima 29. Bhuku ramuprofita Isaya chitsauko 40 pandima 29. Bhaibheri rinoti vanoziya unovapa simba, unoshayiwa simba unomuwedzera simba rake. Izvi zvinotaurwa nendima iyi zvakaitika mukati meupenyu waJakobho. Muteereri, usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti Jakobho anonzi Israeri. Jakobho anoshandurwa zita rake richinzi Israeri. Iko zvino ngatitarisei kutambudzika muupenyu waJakobho. Kutambudzika muupenyu waJakobho. Muchitsauko 32 chaGenesi kubva pandima yekutanga kusvikira pandima 12. Genesi chitsauko 32 kubva pandima 1 kusvika pandima 12. Bhaibheri rinoti zvino Jakobho wakaenda nenzira yake, vatumwa vaMwari ndokusongana naye. Wakati achivaona, Jakobho akati ihondo yaMwari. Akatumidza nzvimbo iyo zita rinonzi Mahanaimi. Zvino Jakobho akatuma nhume pamberi pake kuna Esau mukuru wake kunyika yeSeiri munyika yeEdhomi. Akavarayira akati, taurai nashe wangu Esau muti zvanzi nomuranda wenyu Jakobho, ndakanga ndiri mutorwa kuna Rabhani ndikagarako kusvikira zvino. Ndine ngombe nembongoro namakwai navaranda navarandakadzi. Ndatuma vanhu kuzoudza ishe wangu izvezvi kuti ndiwane nyasha pamberi penyu. Nhume dzikadzokera kuna Jakobho dzikati, takandosvika kumukuru wenyu Esau, naiye unouya kuzosongana nemi ana varume vana mazana mana. Jakobho akatya kwazvo akatambudzika. Akaparadzanisa vanhu vaakanga anavo namakwai nengombe namakamera. Akaita mapoka maviri akati, kana Esau akasvika kune rimwe boka akariparadza, boka rakasara ringatiza. Zvino Jakobho akati, imi Mwari wababa vangu Abrahama naMwari wababa vangu Isaka, imi Jehovha, ndimi makati kwandiri, dzokera kunyika yako nokuhama dzako ndigokuitira zvakanaka. Handina kufanirwa nenyasha dzenyu dzose nokutendeka kwenyu kwose kwamakaitira muranda wenyu nokuti ndakayambuka Jorodhani urwu netsvimbo yangu yoga, zvino ndava mapoka maviri. Dondi rwirai paruoko rwomukuru wangu, paruoko rwaEsau, nokuti ndinomutya kuti uchauya akandiparadza ini naamai pamwe chete navana. Ndimi makati zviro kwazvo ndichakuitira zvakanaka. Ndichaitawo rudzi rwako sejecha regungwa risingagoni kuverengwa nokuwanda kwaro. Mwari vava kutanga zvino kugadzirisa upenyu hwaJakobho. Vanozviitira kuti vagone kuve vachimushandisa semadiro avo. Jakobho akanga ari kapoto keuchenjeri kaizvifambira hako, handizvo here? Kunyange Rabhani aiva amudzidzisa kuti kunyange vakachenjera vanongonyengedzwa zvakadaro. Jakobho haasiyani nebasa rake rekuda kuvimba nenjere dzake nguva dzose. Paanoona kuti ava kusvika kumusha, anobva arangarira kuti pamakore 20 aiva apfuura aiva atiza kumusha nokuti Esau aida kumuuraya. Anotuma varanda vake kuti vaende vanotaura naEsau. Kana vasvika kuna Esau, anovaudza kuti vamusheedze vachiti ishe waJakobho. Jakobho achiri kugara naEsau haana kumboratidza rukudzo rwakadai kuna Esau. Jakobho aiva anyengedza Esau, akatora ukuru uye aiva amutorera maropafadzo. Hanzi ishe wangu Esau, ini muranda wenyu Jakobho. Zvakadiiko nai Jakobho? Ndirini ipapo ndaitoziva kuti apa pane chiri kudiwa nemuchinda uyu. Ndaibva ndati, taura hako chauri kuda, nyaya ipere. Varanda vanodzoka vachitaurira Jakobho kuti vaive vasvika kuna Esau, iyewo Esau aitove munzira yokuzotambira Jakobho. Hanzi kuvhunduka chati kwata hunge une katurikwa. Jakobho zvaanonzwa kuti Esau ari munzira yekuuya kwaari, anofunga iye kuti pake papera. Achiri kufunga iye kuti mhosva iya yandakapara kuna Esau nhasi ndave kuifira, naizvozvo Jakobho anobva atanga kuisa upfumi hwake muzvipoka zviviri. Hanzi humwe hukaparadzwa kana kutorwa, humwe hunogona kusara. Esau haaudzi varanda vaJakobho kuti ari kutambira Jakobho nemufaro here kana kuti ari kuda kunomuparadza. Jakobho zvinomuomera. Anoona kuti zvese zvaanogona kufunga nekuita semunhu anoita akapedza, asi hazvigoni kumupa vimbiso yechokwadi yekuti iye anogona kurarama. Nokuti dambudziko rapinda mumba, Jakobho anobva afunga zvokupfugama achinamata. Jakobho anobva atanga kukumbira Mwari kuti vamuchengete. Kubva mumunamato waJakobho uyu ndinotanga kuona kushanduka kweupenyu hwake. Kekutanga unonzwa Jakobho achiti, handina kufanirwa nenyasha dzenyu dzose nekutendeka kwenyu kwose kwamakaitira muranda wenyu. Kekutanga Jakobho anozviona asina kukodzera rudo rwaMwari nenyasha dzavo. Anozviona semunhu mutadzi pamberi paMwari. Unozviziva here kuti kune vamwe vatendi vasingazvioni sevatadzi pamberi paMwari? Kwemakore akati kuti ndakagara noumwe murume aitsamwa zvikuru pandaiedza kumuonesa kuti iye aitadza pamberi paMwari. Aindiudza zvinhu zvose zvaaiva achiita. Akandiudza kuti iye aiva aponeswa uye akanga asingachaiti chivi. Shamwari yangu, munhu uyu mutadzi. Tese tiri vatadzi, asi tiri vatadzi vakaponeswa nenyasha dzaIshe Jesu Kristu. Chokwadi, usiku uhu Jakobho akachema kuna She. Usiku uhu hwakava upfupi. Musi uyu nekuda kwekurova kwehana, Jakobho haana kukotsira. Muteereri, usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti Jakobho anonzi Israeri. Jakobho anoshandurwa zita rake achitangisa kunzi Israeri. Muteereri, chikamu chataakupinda iko zvino, chikamu chatiri kutarisa isu apo Jakobho anogadzirira kusangana naEsau. Jakobho anogadzirira kusangana naEsau. Ndichaverenga chitsauko 32 chaGenesi kutangira pandima 13 kusvika pandima 23. Genesi chitsauko 32 kubva pandima 13 kusvika pandima 23. Bhaibheri rinoti, akavatapo usiku uhwo akatora zvimwe kune zvaakanga anazvo kuti chive chipo kuna Esau mukuru wake, zvaiti nhunzvi dzembudzi dzina mazana maviri nenhongo dzina makumi maviri namatunzvi amakwai ana mazana maviri namakondobwe ana makumi maviri namakamera anokamwa ana makumi matatu nemhuru dzawo nemhou dzengombe dzina makumi mana nehando dzengombe dzine gumi namakadzi embongoro ana makumi maviri nemhuru dzine gumi akazvipa mumaoko avaranda vake, boka rimwe nerimwe riri roga. Akati kuvaranda vake, yambukai pamberi pangu musiye runhambo pakati peboka rimwe nerimwe. Akarayirawo kutanga akati, kana Esau mukuru wangu akasungana newe akabvunza achiti, uri munhu waaniko, unoendepiko, izvi zviri pamberi pako ndezvaani? Uti, ndezvomuranda wenyu Jakobho, chipo chakatumirwa ishe wangu Esau. Tarirai naiye uri mushure meduwo. Akarayirawo wechipiri nowechitatu nevose vakanga vachitevera mapoka akati, kana mukamuwana Esau, mutaure kwaari muchidaro, muti tarirai naiye muranda wenyu Jakobho uri mumashure medu, nokuti wakati, ndichambomunyaradza nechipo chinonditungamirira ndigoti ndoona chiso chake, zvimwe uchandigamuchira. Naizvozvo chipo chakayambuswa mberi kwake, asi iye amene wakavata usiku uhwo pakati peungano. Zvino wakamuka usiku uhwo akatora vakadzi vake vaviri navarandakadzi vake vaviri navana vake vane gumi nomumwe akayambuka pazambuko reJabhoko. Akavatora akavayambusa parukova akayambusavo zvaakanga anazvo. Jakobho aive anamata kuna Mwari, akavarangaridza kuti vaive vamuudza kuti adzokere kunyika yaakazvarirwa. Anovarangaridza kuti vaive zvakare vamuvimbisa kuti vachamuchengetedza. Ko, Jakobho anoratidza here kuti anotenda mune zvaive zvataurwa naMwari? Kwete, handione sekudaro. Urongwa hwaanoita asati asangana naEsau hunoratidza kuti Jakobho akanga asina kutenda mune zvaive zvataura Mwari. Ndine urombo kuti vanhu vazhinji tinowanikwa tiine dambudziko rakafanana neraJakobho. Vakawanda vedu tinonamata tichiisa matambudziko edu pamberi paMwari. Tichingova mukunamata, tinotora zvakare matambudziko edu totanga kuzvidya mwoyo. Kana iwe waisa dambudziko rako pamberi paMwari, kuzozvidya mwoyo nekushungurudzika kunozobva nepiko? Handiti iwe kana waisa zvose zvinokunetsa kuna Mwari, unenge uchitenda iwe kuti Mwari vanopindura munamato? Kana waisa zvichemo zvako kuna Mwari, chirega kuzvidya mwoyo. Chitarira nzira wakamirira mhinduro inobva kuna Mwari. Mhinduro yaMwari hainonoki, inouya panguva yavanenge vatara, ivo Mwari paukuru hwavo nokuziva kwavo. Dzimwe nguva mhinduro yaMwari inouya iwe uchimbomira hako. Pamwe Mwari vanogona kukunyima zvaunenge wakumbira, pane dzimwe nguva vanokupa zvaunenge wakumbira. Hama yangu, Mwari vanopindura minamato yako. Usaratidza kusatenda kwako nekushushikana nezvinhu zvaunenge waudza Mwari. Kushushikana kwako hakushandure zvinhu. Kunyange ukashushikana, dambudziko rinongoramba riripo. Iwe ndiwe ungatokanganisika nekukanganisa muviri wako nekuda kwekuzvidya mwoyo. vana mukoti vanotauraiwo vachiti kugara munhu uchizvidya pfungwa nekushushikana kwemwoyo kunounza zvirwere mukati meupenyu hwako. Musi uyu wakave wechiitiko chikuru muupenyu hwaJakobho, nzvimbo yaakabira rwizi Jabhoki. Ndati rwizi urwu kana kuti rukova rwaakayambuka kana kuti rwakayambukwa naJakobho rwainzi chii? Rukova urwu rwainzi Jabhoki. Usazokanganisa iwe uchiudza vanhu uchiti Jakobho akayambuka rukova rwainzi Jakobho. Akayambuka rukova rwainzi Jabhoki. Nzvimbo iyi ine matombo nemakoma akawanda. Apa ndipo paive naJakobho usiku uhwu. Haasiri kufara bodo. Akasuwa uye akazadzwa nokutya. Ndinofunga kuti musi uyu Jakobho aiva akauna una sehuku yadirwa mvura. Jakobho aiva akanganisira Isau. Mwari vaive vasina kuudza kuti atore maropafadzo nenzira yaakashandisa. Mwari vangadai vakamupa zvese izvi nenzira yavo. Usiku uhwu Jakobho anotumira zvinhu zvese zvaaive nazvo kumhiri kwerukova Jabhoki, asi iye anosara asina kuyambuka. Jakobho izvi aizviitira kuti Isau zvimwe aizofunga zvokumuuraya. Iye akafa zvaireva kuti mhuri yake yaizoregererwa. Zvino vamwe vayambuka, Jakobho akasara ari ega mhiri kwaJabhoki. Muteereri, usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti Jakobho anonzi Israeri. Jakobho anoshandurwa zita rake richitangisa kunzi Israeri. Iko zvino chikamu chandaa kuzopinda machiri ndiroda uchitaura chiri pasi pemusoro wekuti Jakobho anorwisana neumwe munhu paPenieri. Jakobho anorwisana neumwe munhu paPenieri. Ndichaverenga shoko kubva pandima 24 kusvika pandima 32 mubhuku raGenesi chitsauko 32. Bhuku raGenesi chitsauko 32 kubva pandima 24 kusvika pandima 32. Bhaibheri rinoti, asi Jakobho wakasara ari oga, mumwe murume akaita mitsimba naye kusvikira utonga huchitsvuka. Zvino wakati achiona kuti haagoni kumukunda, akamubata paudyu, udyu ikaninguka nemitsimba naye. Iye akati, chindirega ndiende nokuti utonga hotsvuka. Iye akati, handingakuregii kuti muende musati mandiropafadza. Akati kwaari, zita rako ndianiko? Iye akati, Jakobho. Akati, zita rako harichazonzi Jakobho asi Israeri, nokuti wakarwa naMwari navanhu ukakunda. Jakobho akamubvunza akati, ndiudzeiwo zita renyu. Iye akati, unondibvunzireiko zita rangu? Akamuropafadza ipapo. Zvino Jakobho akatumidza nzvimbo iyo zita rinonzi Penieri, nokuti wakati ndakaonana naMwari upenyu hwangu hukachengetwa. Zuva rikamubudira achipfuura napaPenieri, akakamhina paudyu yake. Naizvozvo vana vaIsraeri havadyi nanhasi runda reudyu riri pafupa reudyu, nokuti wakabata udyu yaJakobho parunda reudyu. Chokwadi, musi uyu Jakobho nhamo dzakamomotera. Ari mubishi rekuzvidya mupfungwa pamusoro penyaya yokusangana naIsau, pazuva raitevera usiku hwacho anorwiswa. Ndinofunga kuti ini Jakobho paakatanga kurwiswa akafunga iye kuti nhasi pake paive pava kupedzwa naIsau. Patove paya ndipo paakazorovera mwoyo padombo akati zviri nani abvunze kuti munhu uyu aive ari ani. Ndianiko akarwisana naJakobho usiku uhwu? Hama mudikani, Jakobho akabvunza zita asi haana kupindurwa. Akapiwa maropafadzo. Bhaibheri haritiudzi zita remunhu akarwisana naJakobho. Naizvozvo iwe ungava nekufungidzira kuti ndiani. Mudikani, ziva kuti zvaunenge wafungidzira ngazvirambe zviri zvekufungidzira, kwete kuzofamba wava kuudza vanhu uchiti nhingi ndiye akarwisana naJakobho paPenieri. Kunyarara zvako kunotova nani nekuti Bhaibheri harikuudzi kuti ndiani akarwisana naJakobho. Vachirwisana kudaro, Jakobho anoshodogorwa udyu. Paanoshodogorwa, anongoramba akabatirira pamunhu uyu. Jakobho ndipo paanoudzwa kuti zita rako ndave kurishandura. Pamwe ipapo Jakobho akabva atura mafemo, akabva aona kuti akanga asingadi kuurawa. Zita raJakobho rakashandurwa rikanzi Israeri. Kunyange Jakobho akanga akuvadzwa udyu, akaramba akabatirira. Jakobho anondifungidza kamwe kakomana kainzi naamai vako kagare pasi asi iko kachiramba. Kamanikidzwa kakomana aka kainzi Pitsa kuti kagare pasi kakabva kagara. Kakati kagara ndokubva kati kuna amai vako, ndagara hangu pasi nemuviri wangu, asi nechemukati ndakamira. Kunyange udyu yaive yorwadza, Jakobho nechemukati aiva achiri akasimba. Kuregedza akaramba. Murume uya akashodogora udyu yaJakobho akabva atanga kuudza Jakobho kuti aive oda kuenda. Jakobho akaudzwa kuti murume uyu akange oda kuenda. Jakobho akabva ati, kana usina kundiropafadza, kanganwa, handikuregedzi. Udyu yangu haingashodogokeri mahara, chitondiropafadza. Takatanga kuona Jakobho ari kumba kwavo, tikazomuona zvakare ari kuHarani. Pano papinieri parukova tinomuona achirwa. Kubva pano zvichienda kumberi kusvika asvika kuIjipita, tinomuona ave murume wekutenda. Mutestamende itsva muno mumwe murume mwana waJakobho ainzi Sauro weTasasi. Tinoudzwa nezvekurwisana kwaakaita muupenyu hwake muchitsauko 7 mutsamba yake kuvaRoma. Paive nezvikamu zvitatu muupenyu hwake. Paakatendeuka aifunga kuti aigona kurarama upenyu hwemutendi. Ndipowo pandakaitawo ini mhosho huru yangu yekutanga. Ndaifunga ini kuti zvaive zvakapfava zvikuru kurarama upenyu hwemutendi. Ndaifunga kuti zvaive zvakapfava asi handina kuzviita. Apawo ndipo Pauro paaive nedambudziko. Mutsamba yaapostori Pauro kuvaRoma chitsauko 7 pandima 19. Tsamba yaapostori Pauro kuvaRoma chitsauko 7 pandima 19. Pauro anoti, nokuti zvakanaka zvandinoda handizviiti kwete, asi zvakaipa zvandisingadi ndizvo zvandinoita. Asi Pauro akadzidza kuti kuburikidza nekusimbiswa naMweya Mutsvene aikwanisa iye kurarama mukururama. Wese anotenda muna Jesu Kristu anopiwa chipo chaMweya Mutsvene. Hapana muKristu wechokwadi asina Mweya Mutsvene. Mutendi wese paanogamuchira Ishe Jesu Kristu samambo vake anopiwa Mweya Mutsvene. Kana usina Mweya Mutsvene hazvigoni kuti urarame upenyu hwakarurama. Kana usina kugamuchira Jesu Kristu hazvigoni kuti uve naMweya Mutsvene. Mweya Mutsvene vanogara mumutendi wese. Mutendi wese zvake muna Jesu Kristu ana Mweya Mutsvene. Hama yangu, upenyu hwaJakobho haukurangaridzi upenyu hwakowo here? Ini upenyu hwaJakobho hunondirangaridza upenyu hwangu. Jakobho ainyengedza, iniwo ndaisimboitawo zvimwe chetezvo. Jakobho mukufamba kwake naMwari, pane dzimwe nguva airatidza kushaya kutenda. Asi kunyange zvakadaro, Mwari havana kurasa Jakobho. Mwari havana kundirasawo. Muteereri, iwe ungadai uchifunga kuti wako upenyu hwakashata zvikuru. Ndinoda kuti panguva ino uzive kuti Mwari havana kukurasa. Mwari vari kuti kwauri panguva ino, zvipire kwavari mukutenda, ivo ndivo vachakuchengeta, ndivo vachagadzirisa matambudziko ako. Mwari vanogona kukunyaradza panorwadza, uye Mwari vanogona kugadzirisa panotadzwa nevanhu. Mwari vanoda kukupa Mweya wavo Mutsvene kuti iwe ugone kurarama mukururama. Zvipire upenyu hwako kuna Mwari. Muteereri, usadzokere shure. Ndoda kukusiyawo chiteerera chimbo chatinopiwa navahanzvadzi. Fungisai chimbo chavo chinonzi icho handidududze. Mushure mechimbo ichi tichakupa.